Amai Mwila Musoja, avo vane vana vana vanogara navo muSouth Africa vasi vachibva kwamanyene kuchivhu vaudza Studio 7 kuti vanhu vakavabvisa paimba yemuturikidzwa iyi vaizviti vanhu veOperation Dudula.
Vaiti ivo vanhu veDudula taimu yavakasvikayo vachidedzera dedzera. Pari zvino vakatizinda vakatora zvinhu zvedu. Vaiti taimira tarara votora zvinhu zvedu usiku. Inini ndiri mai vane vana 4 vana vacho pari zvino havasi kuenda kuchikoro endawa yakaitika paelispak iyoyo nekuti takasiiwa tisina kana chinhu kana pekutangira hatina famire saiye zvino hatina kana pekutangira.
Amai Musoja vaigara pamusibi house kudonfonden muJohannesburg vasati vadzingwa masvondo matatu adarika. Semunhu anorarama nekupema muguta iri, amai Musoja vaenderera mberi vachiti vari kuomerwa neupenyu. Hatina kukwanisa kubata muviri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamaziripi sezvo vange vachinzi vange vasiri muofisi. Sazigaro Operation Dudula vaDan Hadebe vati tivatumire mibvunzo panhendemutande reWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Sangano reAfrican Diaspora Workers Network rinotungamirwa naDr Janet Munakamwe rinoti riri mubishi kuedza kutsvaga rubatsiro kuti rurerutsire vakadzingwa ava.
Saka takazokwanisa kufonera consulate vakatumira ivo nhume dzavo vakauya kunoongorora kuti zvakamira sei. Vakatiudzawo kuti chavanokwanisa kubatsira kuronga zuva rekuti avo vakarasikirwa nemagwaro avo vakwanise kuuya vaaplye mamwe magwaro. Asi zvichakangodaro vanofanira kunge vaine ma300 randa nodiwa emafomu kuti vakwanise kuapply nekuprosesirwa. Saka takangomirira kunzwa kwavari.
Chimwe chizvarwa cheRwanda icho chine makore 14 chichigara muSouth Africa vaJoseph Maniragena vaudza Studio 7 kuti vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
African people should
vanhu vemuAfrica vanofanira kuita mushandira pamwe mukurwisana nerusarura nekuti nhasi vekuZimbabwe vari kushungurudzwa muSouth Africa asi mangwana zviri kuitika zvinogona kuitikira vanhu vekuCongo kana Nigeria. Saka takafanira kubatana vanhu pamwe chete.
Kereke Central Methodist muJohannesburg yange vanhu vakore ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanopotera kuSouth Africa nenyati zvematongerwo enyika kana kusamira zvakanaka kwoupfumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.